Isusu takazomuva manje kuenda kuborda rinonzi Siret, which is between Ukraine and Romania. Tine vanhu vari kudoneta mari yatiri kusenzesa ikoko. Takahaya vani tinoita kurisa marefugee ari kukrosa tichivaendesa kumarefugee centers akasetwa around kunonzi Shukeva vachibva kuborda. So tonga tichifambisa mhuri nevana nemota yatinayo tichivaendesa kumarefugee center. And then tiri kuendesawo chikafu kune maareas ane vanhu vasisina chikafu. Saka tiri kutenga chikafu muRomania tofila mutruck toendesa, kuti nemachannels ari open achiri kufamba mota dzichisvika nechikafu kwatiri kuda kuti dziende.
Ndedzipi nzvimbo dzamuri kukwanisa kufamba tichiona kuti kune dzimwe nzvimbo masangano akadai sana Red Cross kana United Nations vari kuti havasi kugona kuenda?
Izvozvizvi tatumira evhani nemishonga yasvika kuKiev. It depends, but mostly mavans atiri kuenda ari kuenda ari mukonvoy yemasoja iine masoja mukati. Saka hatina mota isusu yatiri yataendesa nechikafu yati yaintercepto, but tiri kushanda nemachurches nevamwe vanhu vari on the ground vanoreceive chikafu, then vozoita further distribute to the areas depending nekuti kuri accessible nekupi. But kune maareas ari very quiet, kusina anything chiri kuitika. So not all areas dzine mhirizhonga. Kune mamwe maareas asina zviri kuitika but havasina chikafu.
Saka imi remangwana renyu rakamira sei? Muri kuona zvichizofamba sei? Toona kuti pane nhaurira pakati peUkraine neRussia.
In the next 10 days or so, tichapfuura away from the border. Takuita restrategize and putting in zvinhu pasi kuti tipinde muUkraine and tosupporta madzimai nevana dealing the issues, the trauma. And also isusu organization yedu inoshanda nenyaya dzehuman trafficking. Saka pane zviri kuitika izvi takuona kuti pane vanhu vaakupinda vachitora vanhu unhapwa vachivaprocesa nenyaya dziri linked kuhuman trafficking. Saka isusu taakupinda tichiita nyaya yekurudzira vanhu kuti vave vakachenjera nenyaya yekuitwa utapwa nekuprocesswa border wozoshandiswa nenzira isina kunaka.